manaska na arusi ya jambo nikija kada nikidaro susu nikemo wedu uno zivirira wana wargo makore 18 years kuti wange wachini enzeza wari involved in mshinishiye bonde ne wano wakuru wamewana wakura makore 18 so nikidaro tabataisa police reported kwa naro center of police station kika kudisha digit yedu ikapo kika batiri wazo tafaria uye mkua inzosu yukumbu nikibu kukobu nilijiwe kakai ni hano tijie paka shanda chishimba maizu ya shumira isu yoribu mbe nje pasiri mishimba mkati kaka kwa mga pakizi wapresi ya njiwe richajiwe kama kubada shibara
Saka amungazi vakuti vachibviwa vasungwa here nemapurisa kana kuti nyaya ichiri kuferefetwa.
Mazira ndingaita ndekuchipatapedza kupa report tafira maconduct details yedu ikoko chiti kana pangu itika any development ingada kuti tizivise vanoti zivisa endi muchibimbo kana vachinge vawana vachibviwa vanoti zivisa zvikari kuti vawawana vachibviwa saka pari zvino. I'm talking about fever, Enco, I'm talking about fever, Enco official communication. Mirror the Honda, but I can stand up and investigation in Yayuka, Kushia, who's a town of me, Kamichi.
Panga Paini Masho, Koyuti Manaska, no younger singers, the Kanoguti, REP, Mazuquanta Kumuana, Ere.
Manaska, Kapanta Kumuana, Masho Koya, you can investigate, and I think I'll correct to some extent. Nekuti mwanasikana paanogara anofanira kumapurisa asagumiswa adreshinera dzati anogarapo asi pane imwe nguva yavonashuma kuita nekuti aripi